Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 zvita 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. America yatemera zvirango pamwana wemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa Jr. nevamwe. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoparura nhasi muHarare musangano waro wemunharaunda yekuchamhembe kweAfrica. Munhabvu yeFIFA World Cup, Argentina ichasangana neCroatia mumutambo wekutanga wemasemifinals. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo vatungamiri venyika dzemuAfrica makumi mana nevashanu vari kutanga kuita musangano wekudzidzana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden muWashington DC nhasi, panenge paramba paine ropa rakaipa pakati pehurumende yeAmerica nevatungamiri venyika yeZimbabwe. Nezuro hurumende yeAmerica kuburikidza nebazi rayo remari yakazivisa kuti yainge yatemera zvirango munomwanakomana wemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa Jr. Office of Foreign Assets Control kana kuti OFAC iri mubazi rezveupfumi muAmerica inozivisa nezvezvirango izvi yakati Emmerson Jr. ndiye anomirira baba vake vaEmmerson Mnangagwa mumabhizimisi avo mamwe avanoridzana navakuda kwache tagwirei vekambani yeSakunda avo vakatemerwawo zvirango muna 2020. Vamwe vakatemerwa zvirango ndiamai Sandra Mpunga vanonzi mudzimai wavatagwirei. Nyaya yekutemerwa zvirango iyi ndiyo yakapa kuti vamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vasakokwe kumusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica neAmerica. Zimbabwe iri kumirirwa negurukota rezvokudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Stan Mukasa.
Hurumende yeAmerica iri kuratidza kuti masanctions haasi kumiraba, haazopedzeswa kudakara hurumende yeZimbabwe yaita zvainofanira kuti iitwe, zvayakataurwa kunzi iite. Chimwe chinhu ndechekuti hurumende yeAmerica yakakoka hurumende yeZimbabwe kuti itumire vanhu kuuya kumusangano uri kuitwa kuWashington. Zvino zvakaitika ndezvekuti hurumende yekuZimbabwe kumusha uku wakange wakuti zvinoratidza kuti masanctions aakupera. Zvinoreva kuti America iye zvino yaakunzwisisisa pakamira hurumende yeZimbabwe nepakamirira nyika dzeSADC nezvakataurwa navapresident weSouth Africa waRamaphosa. Zvaakuratidza kuti America yaakunzwisisisa. Zvino America yekuti isusu hatina kuchinja ba, kusave nepfungwa dzekuti ngekuti tikukukokai kuti muye kuWashington taakuchinja. Hapana zvekuchinjwa. Chimwe chinhu chikuru chinofanira kutaurwa panapa ndechekuti vamunangagwa ivo pachavo havana kukokwa, vakanzi havabvumizwa kuuya. Zvino wekumusha uku wekuhurumende vari kuti ivo vamunangagwa vati havana nguva yekuenda ikoko. Aiwa, handizvoba, havana kukokwa, vakanzi havabvumizwe. Dai vamunangagwa vanga vachida kuuya kuWashington vairambidzwa. So ndonyaya hombe iyoyo yekuratidza kuti America haina kuchinja ba panyaya yemasanctions. Vanhu vasave nepfungwa dzimwe dzakasiyana ngekuti hurumende yeZimbabwe iri kukokwa kuti iunze vanhu kumusangano uchaitwa kuWashington.
Takatarisavo mudzimai wava kuda kwache takwirei. Zvinoreva chinyi izvi? Sei vachitora hama dzevanhu vanenge vakatemerwa zvirango vachidzitemerawo zvirango?
Mwana wamunangagwa nemudzimai vatagwirei wari mubasa reku administer ma companies ari pa sanctions. Saka ndo saka wakaiswa pa wakapamidzwa pa sanctions iwa ngekuti uyu mwana wamunangagwa ndiye mukurukuru wema company awa munangagwa kauti akaenzanisa newa munangagwa saka zvakanzi kana wadziya moto wembavha newe uri mbavha hazvina kuti uri mwana wamunangagwa hazvina kuti uri mudzimai watagwirei uri kushanda uri kuendesa mberi basa rema companies iwawo ari pamasanctions
masanctions aya anobatsira sei professor
Iye zvino ano ndingangoti anoratidza kusagutsikana kwenyika dzepasi pano nezvekuitwa kuZimbabwe haachinjeba chimiro aite kuti kuve nyore kuendesa upfumi weZimbabwe kumberi hazviite ai even though America ine mararamiro yekurapidza kuti kuve nemaloans anoendeswa kune Zimbabwe asi America inambozviita izvozvo chinhu chikuru ndechekuratidza kutsutsumwa ndo chinhu chikuru chiri ipapo ipapo hapana zvimwe zvakawanda zvaanoita nyaya yeupfumi nyaya yeekonomi nyaya yekutongwa kweZimbabwe iri pasi pehurumende yeZimbabwe yatadza kutonga hazvinei bane masanctions ndo chinhu chikuru chinofanira kuti chisimbiswe
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7 tichiri panyaya iyi vamwe vakatemerwa zvirango ndimuzvinabhizimisi Obey Chimuka vekambani inonzi Fossil Contracting inoshanda navatagwirei yakapihwa basa remari inosvika mamiriyoni makumi masere nemashanu emadhora kana kuti US 85 million yekuvaka roundabout pambudzi muHarare mumwe atemerwa zvirango ndiamai Ngobi Magwizi vanoshanda nekambani yesakunda zvekare America yati yabvisa pazvirango vamwe vanhu gumi nevanomwe vaiva makurukota vakaita savarugare gumbo vaIgnatius Chombo amai Flora Buka vachena muchimutengwende nevamwe hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo vashava vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira sangano rinoona nezvekudya nezvekurima refood and agriculture organization nhasi richaparura musangano waro wechikumi nechitanhatu muHarare sangano refood and agriculture organization ibazi resangano reUnited Nations rinobatsira nyika dzakasiyana-siyana nemari neumhizha munyaya dzezvekurima musangano uyu uchaitwa kwemazuva matatu uchipera musi wechina 15 zvita nyanzvi munyaya dzezvebudiriro Dr. Edi Mahembe vanoti sangano refood and agriculture organization riri kuita basa guru munharaunda yekuchamhembe kweAfrica uye rubatsiro rwemari neumhizha hwariri kupa zviri kupindudza upenyu muZimbabwe vachiti vanotarisira kuti sangano iri richaramba richibatsira Zimbabwe kusvika nyika yava kurima sezvayaimboita kare ichitengesa zvekudya kune dzimwe nyika
ndinotenda maonero angu ndeyekuti Zimbabwe UN Sustainable Development Cooperation Framework iyo inova kusainirana paZimbabwe nedzimwe nyika dziri kuchamhepe kweAfrica neFood and Agriculture Organization inobatsira Zimbabwe kunyanya nedzimwe nyika pazvinhu zvitatu chokutanga ndechekuti tinobva tadzidzavo kumamwe marimire emazuva ano nekukohwa chikafu chakati wandei zvinotibetserawo pafood security izvo zvinova donzo huru revision 2030 zvokuti tofa kuva takukwanisa kuzvirimira chikafu chinokwana vanhu vese vomuZimbabwe chechipiri ndechekuti mamirire kunze mazuva ano yatinoti climate iyi zvinenge zvava kuchinja ende machinjira azvo ndezvokuti even kumakohwo atava kuwana nemvura dzatava kuwana mazuva ano hadzichafanani nemazuva aperawa saka pakubatana ipapo zvinoita kuti tidzidzewo zvimwe zvinoitawo zvimwe nyika kuti tinokohwawo pakuru chechitatu chendinoona ndechekuti kutowirirana ikoko kuripoko kunoita kuti kana tikazongowirwa one dambudziko rokuti kuda mvura haina kuzonaya zvakanyanya hatina kuzokohwa zvinhu chikafu chinoita kuti tikwane. Ushamwari uhwo hunotibetsera kuti dzimwe nyika dzinenge dzine gohwo riri nani vanobva vatibatsira nokukasira. Saka ushamwari hwakadai hunorumbidzwa ende hunofanira kukosheswa.
Dr. Mahembe, kana makatarisa mamiriro akaita nyaya yezvekurima muZimbabwe, mungati chirongwa cheZimbabwe UN Sustainable Development Cooperation Framework chakabatsira zvakadini, uyezve kana makatarisa mberi uku munoona sekuti chii chingashandurwa kana kuti chingapindudzwa mumaitiro ezvekurima ari kuitwa neZimbabwe?
Pari zvino Zimbabwe iri kutokonewa kukohwa chikafu chinoita kuti vanhu veZimbabwe vakwane. Handiri munoona ikozvino zvitinonzi tine yavanoti hanga, tiri kutova nenzara. Saka tinenge tichitotsvaga kune dzimwe nyika, kunzi kwekuZambia, kupi kupi, tichitsvaga chikafu chinodi chinokwana vanhu veZimbabwe. Saka ikozvino zveZimbabwe haisi kukwanisa kurima nokukohwa chikafu chinokwana vana veZimbabwe. Saka ipapo ndopanofanira kutangira nyaya yese kuti food security haipo. Saka maonero angu ndeyekuti kana tichikwanisa kuwana United Nations based organizations aya anotibatsira kuti tikwanise kurima chikafu chinoita kuti tigone kuzviwanira chitinokwanisa kukwana isusu pakanaka. Asi echipiri, tofanira kunge tidzokere pataimu pavari kudhara paya paya, pataikwanisa kuti tinzi tava bread basket of Africa, tichikwanisa kuti zvatakohwa totengeserawo dzimwe nyika. Nekuti Zimbabwe ine mbiri yokurima, ine mbiri yevhurakanaka, ine mbiri futi yokuti kana munhu akarima zvake zvakanaka tinokwanisa kukohwa zvakanaka. Saka kana bato iri reUnited Nations rikakwanisa kuti tidzokere paya pataimu pavari, zvinongova zvinhu zvakakosha chaizvo, nekuti tinokwanisa kunge tava kutobatsiravo dzimwe nyika.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzebudiriro. Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rinotambira kurumbidzwa kwakaitwa Zimbabwe Human Rights Commission, iyo yakarumbidzwa nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu epasi pose. Vamwe vanoti Zimbabwe Human Rights Commission haifanirwi kurumbidzwa zvikuru sei panguva ino hurumende ichityora kodzero dzevanhu uye paine mhirizhonga mune zvematongerwo enyika. Asi mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti Zimbabwe Human Rights Commission isangano rakamira roga, naizvozvo rinofanirwa kurumbidzwa mubasa rayo.
SeZimbabwe Lawyers for Human Rights tinogamuchira mashoko ataurwa ekunzi Commission yeZimbabwe Human Rights Commission iri kuzama chose kushanda kuprotekta nekudefenda nekuda kusimbaradza kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Tinozvigamuchira, tinozvikudza, tinozvikurudzira zvikuru kuti Commission yeZimbabwe Human Rights Commission irambe ichishita basa rayo nemazvo, irambe ichishanda zvakanaka. Mataura emi kuti zviri kuitika panguva hurumende pairi kunzi iri kuchora kodzero dzevanhu, hongu Commission yeZimbabwe Human Rights Commission i-commission iri supposed to be an independent commission, iri supposed to be independent from government control. Saka taona panguva yatashanda Zimbabwe Lawyers for Human Rights takatombosaina memorandum of understanding kana MOU yekushanda, tinotomboshanda necommission yeZimbabwe Human Rights Commission kuita tinotima mobile legal clinics, but tinotora magweta edu pamunoona pavanobva mumahofisi kana mumatare ombobvisa matai unoenda rakta nevanhu kunze uku kumacommunities kwatinoziva kuti kune kuchurwa kwekodzero dzevanhu kwakawanda. Munotovaona variko magweta edu.
Vamafunda, seZimbabwe Lawyers for Human Rights, munoshanda sei neZimbabwe Human Rights Commission?
tinofamba neZimbabwe Human Rights Commission tatinotombobatana nayo tichizama kuti tidzidzise vanhu mhezveri mubumbiro retsva uye tidzidzise vanhu kuti kodzero dzinofanirwa kuremekedzwa kana dzachorwa munoita sei. So tinozvigamuchira kuti Zimbabwe Human Rights Commission ndevamwe vatinomboshandawo nawo. Tinongoramba tichikurudzira kuti ngazvisagume pakungopembedzwa kana kurumbidzwa kunze manze muri kuita basa nemazvo. Tinoramba tichikurudzira kuti warambe wachiisa maeffort. Tazvigamuchira, tinoramba tichishungurudzika nekubatikana isu sezvamakaona zvatakataura musi wa10 December patakaisa statement yedu International Human Rights Day kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziroramba dzichimbonyekizwa kazhinji patava kuenda kumaelections apa. Vanhu vari kungosungwa vachinzi matuka vamunangagwa, vanhu vari kungosungwa vachinzi makaita izvo neizvo. Tiri kuona nyaya dzekuda kuvharwa kwema-non-government organizations anova ari kubatsira vanhu kunze uko. Ndo zvimwe zvanotibatawo seZimbabwe Lawyers Human Rights kuti hurumende yedu itaka yakauya ichiti tiri new dispensation, asi kuva new dispensation kwacho hatinakukuona. Mutsauko wehurumende yamunangagwa neyavamugabe wavakavabvisa vachiti tiri kubvisa makriminal varaund vamugabe hatisi kuzviona.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kambani yeProcurement Authority of Zimbabwe inoti iyo neparamende vakakanganisa kupa matenda ekutenga macomputers kumakambani eBlinat neMid-End Computers nemari iri pamusoro-soro, vachiti ndosaka vakakurudzira kuti paramende isiyane nematenda aya basi rezvemari risati raramba kubhadhara matenda aya. Gordon Mangulia anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa nemukuru wePras vaClever Ruswa paongororo iri kuitwa nekomiti yeparamende inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende kana kuti Public Accounts Committee. Varuswa vaudza komiti kuti paramende yakapa makambani aya matenda kunyange hazvo aive nemitengo yakapetwa kana kudarika mari yainge yatara kuti ichashandisa kutenga malaptop nemakombiuta aya.
My thinking then was to say there's no way you can go ahead with the procurement which is almost 4 times what we budgeted for.
Maonero angu aive ekuti hamutengi zvinhu zvinodhura kudarika budget ramuinaro.
Blinat yaitengesa laptop imwe chete ne$9,300 ukuwo Mid-End ichiita mari inodarika $3,000 pa desktop imwe chete. Varuswa vabvuma kuti ivo sePras vakakanganisa kupasisa magwaro ematenda pamakambani maviri aya, vachiti zvakaitwa nemushandi wa ainge achangopinda basa. But izvi ndizvo zvakaita kuti komiti yavo inongorora matenda yeSpecial Procurement Oversight Committee ipasise magwaro eparamende kunyange hazvo painge paine umbohwe kuti paramende yaida kutenga makombiuta aidhura kudarika zvayainge yakaronga kutenga.
So of course we took some disciplinary measures as an authority because it puts the whole system into disrepute.
Takatoranga mushandi wedu nekuti zvinhu zvaakaita zvakasvibisa kambani yedu.
Achibvunzurudzwa kuti sei vakasvika pamutengo we$9,314 pa laptop imwe chete, mukuru weBlinat amai Elizabeth Muchenje vati mutengo uyu wakakwira nekuti pane zvimwe zvaidiwa uyewo waisanganisira mitero yeZimbabwe Revenue Authority, mari yavo yekufambisa nekutakura zvinhu pamwe neyekurara muhotera apo vaizoenda kuDubai kunotenga malaptop. Vatiwo vaizobhadharwa mari iyi nemaRTGS. Asi vange vakafanira kubata chigaro chasachigaro wekomiti iyi vaWillis Madzimure veCitizens Coalition for Change havana kufara kuti amai Muchenje vaida kubhadharisa paramende $36 palaptop imwe chete pamalaptops esezana nemakumi manomwe nematatu semari yekurara kana kuti accommodation. Mumiriri weNorton vaTemba Muliswa kwavati nyaya yekushanda kweBlinat haina kunyatsojeka. Asi amai Muchenje havana kufara neizvi, vaenderera mberi vachiti pane vanhu vari kuda kusvibisa kambani iyi. Asi vaMadzimure vabaudza kuti paramende ine mvumo yekubvunza mibvinzo yese vanoda.
Saka makwestini mama angaita kunge akapusa sei? asvari kuti basi kuprotekta wo imimi nokuprotekta nyika yacho
yes
nokuprotekta wo masikapolisi kutaura nemisi zvatu
yes
imwe nengo yekomiti iyi vamakoraidza vezano PF vanomirira mberengwa north vaudzawo amai muchenje kuti
you have to answer the question
yes
zvewondo dzenyu dzekunzo. That's corporate wars. We are not interested about that.
Okay,
sir. So you have to. That's why I'm going to say, Ben, Mugatumari didn't say ready to tell you what this is achieved.
Yes, sir.
So you have to answer the questions.
Vachipa umbo pam surupenya yayin. Mukuru wemid and computers vasol sakujga avu wakawana otenda vati vanotenga makombita avu kuDubai uye vupamutengu yavu vakaisa profit yezu kama kuma viri kufamuzana kana kutu 20% pamwene mitengu yezume zvinhu zvaida kuwezerwa pamakombita aya zvakaita se software vanotiwo zimwe nguva vanokwereta zvinhu kuDubai sezvo vasingawani mari pamusika weRBZ nenguva
kureserve bank ndati yes ndinopuwa mari but ndikakuratidzai munoona tsakuona kuti sure mari yacho ndirupuwa is that kuti ndirupuwa mari because I applied mari muna April muswa 19 April and for information I only managed to get that money last week and I have evidence from April ndichita
ongororo yenyaya iyi iri kuenderera mberi uyewo Zack yave kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haisi tipungutiwo hurumende yeZANU-PF ngaibve pachigaro. Hadikuudzaini mangaibve vatadza kutungamira nyika vana Munangagwa. Zvanamugwadi izvo zvanotaura zvekuti hei magetsi haasi ehurumende, magetsi anoitwa nemvura iri muna Zambezi, iri muna Kariba Dam soso. Hazvina musoro zvavanotaura izvo, ndezvichibhinya izvo. Vanamugwadi avo ka vachazodemba ri mune ramangwana nematauriro avo. Vanotaura kunge nyika ndeyavo iri mumaoko avo, nyika ndeyaJehovha nekuzara kwavo. One of the day vacharegreta nda kutaura chokwadi. Zano yangotaridza pachena kuti yatadza kutungamira nyika. Vanhu vari kutambura. Isu tiri muno muSouth Africa. ANC yacho iyoyo inonzi kwaichi ruling party munhu. Vari kuchengeta vachemberi dzinowana mari, harawa zvirema zvinohora munhu akati accident anokombanzeto, anopuwa mari kuti agone kuzvibetsera. MuZimbabwe zvese zvazvowanikwa izvo. Hazvowanikwi muZimbabwe izvo. Tiruda hutongi hwejekerere isu, hatidi kutonga hutongi hwekuti vanhu vane vachingotora mari yenyika vachidya. Ezvino nyika ina magetsi vanochema, asi vanotora mari yenyika vachinotenga mota dzekupa vanhu vezanopiefu kuti vafambe vachiponda vanhu munyika. Hama, ndakuudzai mari havamborambi vanyerere. Takazviona kunana Libya.
Asi ndaikumbirawo kuti kana motauramo pamwewo munoita semuri divi revamwe, ingorambai muri pakati napakati. Handina kunyatsosungunuka pamakaramba muchigrilla munzora, asi vana Chamisa makangovapa svumukukuru zvebhora kuti vanyatsoribata vagobuda mbiri. Chionai nhasi uno, ingawani pava nemvonga mupopoto, asi imwe maigrilla munzora muchiita sokuti munhu mutengesi, munhu wakadii. Kana munhu achinge apinda pane imwe position ari entitled kumabenefits, ngatiregei nyaya yekupinda mudzimba dzavanhu tichida kutsvaka kuti chii chirimo, kuita sokuti we own people. Vamwe ingawani foni chaidzo dzinonzi yomukadzi ndeyomukadzi, yomurume ndeyomurume. Kana munhu azvipugwa mari iri on contractual basis, its something private, nokuti ari kushanda. Kana tomanya kumatwitter tichisika tichitaura icho nechocho, hatichazivi kuti are we changing or we are getting more of the same. Maleaders kazhinji vanoita sokuti vanhu vakangobva pamucheka umwe chete. Tinogona kufarira ng'anga inobata mai, saka ipapo ndoti gadhirisai. Isu vamwe hatisi mablind voters.
Ini ndinonzi Tima Kuvire kubva kuno kumberengwa. Nyaya yangu haisiri hayo yepolitics, asi kuti ndedambudziko rendinaro. Ndakashandira imwe kampani inonzi PC Security Company iri paHaumai 2019. Saka kubva ipapo up to now handisati ndapiwa mari dzangu kumakoti namalabour kambanzi anotimiririra. Hazvisi kushanda, vanoita sokuti vanobhadharwa. Saka ndaikumbira kuti ipo mundibatsirewo kana zvibvira. Tikwanise kuwana mari iyoyo inachakwanisi kusvika kumatauni. Bulawayo kwaonekana uchida mari huya ikoko. Ukaenda Bulawayo inda Harare kune main office saka mari dzokufamba ina handina. Saka ndaikumbira kuti kana ndichiwanavo maloya akazvimiririra asingabhadhari vandibatsirewo ndiwanewo mari idzi. Ndinorwadziwa nokushanda kwandakaita pasina mbhadharo, handisi ndikaita sei vedhoyi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutambo wekutanga wemasemifinals uchatambwa nhasi pakati peArgentina neCroatia. Anongorora zvenhabvu Brian Msekiwa anoyambira Argentina kuti ichenjere chikwata cheCroatia achiti vanotamba neungwaru hunogona kuvapa mubayiro. Ukuwo anoyambira Croatia kuti ichenjere Lionel Messi sezvo achibudisa zvibodzwa pasingafungirwi.
Croatia team inotamba zvinonakidza. Mugara kuona madepartments avo, defense, midfield, strike force. It's a well-balanced team. Iri well-coached and also mugara matambira avo vanhu who are thinkers. Argentina iri strong because vatambirwa naMessi, but ndakaonawo kuti vanhu vanokwanisa kunge vari vulnerable kana vari under pressure. Mukada kuona game ravo neNetherlands, vanga vatohwina 2-0 zvakanakisisa. Makaona kuti vakazodzorwa 2-0 zezi later. It shows kuti iteam iri vulnerable, that can be cracked at any moment. Saka zvikuona a situation where Argentina in the upper hand nenhau yekuti muna Messi, who can score goals, who is also very creative. Itimu yekuti inokwanisa kugowesa against Croatia. Then Croatia itimu yekuti iri balanced, inokwanisa kudzora at any time in the game.
Simba reCroatia riri papi?
Vanhu vane they fight for their country, they have a lot of pride, vane passion, very organized. Matambira vanoita ndosaka hazvina kutishamisa kuti vapinda again masemifinals. Ndo simba ravo, vanhu who never gives up, vanhu vekuti they can work each other, support each other as a team.
Tinofanira kungwarirwa neArgentina pachikwata cheCroatia chii?
Ndechekuti gava make Benjamin weCroatia anonzi Modric, munhu ari very 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 dangerous and very clever, intelligent. Bora anotamba bora rekuti he might cause my problems pa midfield up, and he is very tireless. Munhu wekuti anofanira kuchenjerai nomwe anonzi Pulisic anotambira Tottenham Hotspur. Ano munhu ano supply line yake yemacross is very good. Kungoti hazvo chandisina kufanana neCroatia inyaya yekuti vanhu vasinga hit target quite often. That's my worry, chete. Other than that, they can match Argentina. Ndikuona iri a very close match whereby Argentina might win by just 1-0 or 2-1.
Uyo angari muongorori wenhabvu Brian Msekiwa ari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. America yatemera zvirango pamwana wemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa Jr. nevamwe. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoparura nhasi musangano waro wemunharaunda yekuchamhembe kweAfrica muHarare. Munhabvu kuFIFA World Cup, Argentina ichasangana neCroatia mumutambo wekutanga wemasemifinals nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti moswera zvakanaka.